manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 31 2018
makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagadza mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba sasa chigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission.
Vagari vazhinji vemusha weHopley uri kumahombe kombe kweguta reHarare nhasi vaenda kunoedza kunyoresa neuwandu hwavo mushure mekunge rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira ravabatsira kuti vawane zvitupa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano webato ravo wePolitbureau muHarare mushure mokudzoka kubva kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagadza mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba sasa chigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission ZEC vachitora basa rakasiwa naamai Rita Makarao munazvita nenzira isina kujekeswa. Studio 7 ndiyo yakatanga kuburitsa nyaya yokudomwa kwa Justice Chigumba sasa chigaro musi wa26 ndira. Mugwaro ranyorerwa Justice Chigumba nhasi nemunyori wedare remakurukota Dr. Meshack Sivanda rinoti Justice Chigumba vachagadzwa sasa chigaro weZEC kuState House mangwanani nenguva dza10 AM. Justice Chigumba vakadomwa semutongi wedare repamusoro mugore ra2012. Vakambopomerwa mhosva yekuda kupiwa chioko muhomwe asi vakazochenurwa neJudicial Services Commission iyo yaitongamirwa navaGodfrey Chidlausiku, avo vaive mutongi mukuru wematare edzimhosva. Mapato anopikisa anga achikurudzira hurumende kuti igadze sachigaro weZEC sezvo pasisina nguva yakawanda yasara kuti sarudzo dziitwe munyika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano webato ravo wePolitbureau muHarare mushure mekudzoka kubva kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia. Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wanga uchiri kuenderera mberi pataenda kumhepo uye vanga vachitiwo vaMnangagwa vanga vachitaura nezvenzendo dzavo kuAfrican Union uye kuDavos kuSwitzerland. Vakaya Moyo vatiwo musangano uyu wanga uchizeya nyaya dzekurima uye mitengo yezvinhu. Vamwe vapinda musangano uyu vaudzawo Studio 7 kuti vaMnangagwa vati vakatambirwa zvakanaka kuAfrican Union nekuDavos Switzerland kumusangano weWorld Economic Forum. Vativo vatungamiri wedzimwe nyika vakatambira kubviswa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro murunyararo. VaMnangagwa vanonziwo vatiwo kudyidzana neBritain nedzimwe nyika kunenge kwave parinani. Panyaya yemitengo yezvinhu, mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika, retired General Constantino Chiwenga, vatura kudare repolitbureau nezvoongororo yavanga vachiita yekukwira kwemitengo yezvinhu. vachiwenga vakasarudzwa nedare iri kuti vavisa chigaro wekomiti inoona nezvemitengo uye vanga vachisangana muchiwande nevakuru vemabhizimisi mavhiki apfuura. Gurukota rinoona nezvekurima, retired Air Chief Marshal Perence Shiri, vanga vachitaurawo nezvemamiriro ezvirimwa sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka. Politibiro iri kuzeyawo nyaya dzegadziriro yesarudzo uye izvi zvange zvichitaurwa nevamwe vanosanganisira vanoona nezvegwara remusangano, retired Lieutenant General Engelbert Rugege uye sachigaro webato Amai Opa Muchingurika Shiri. Mukuzeya nyaya yemusangano wepolitibiro, tabata imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMulungushi University kuZambia vaShakespeare Amauswa, tikavabvunza kuti vanoona sei mashoko avamunangagwa ekuti vakatambirwa zvakanaka nevamwe vatungamiri.
Mashoko avamunangagwa handingati haasi mashoko atingashamisika kunzwa, nekuti ndo mashoko anga achitarisirwa nevanhu kuti vamunangagwa vanouya vachitaura. Asi tinozotarisawo zvakare kuti zviri kuenderana here nezvavari kutaura kuti mashoko avo akatambirwa. Tingangoti chimwe chiri kuitikawo ndechekuti nyikawo dzimwe dzepasi rose dzanga dzichimbotsigirawo mapato anga achida kuti aunze utongi hwechikero remuzimbabwe. Vanenge vanga vakuona kuti Zambia foto yarambira kubva pachigaro, vakawanawo munhu anokwanisa kushandura ZANU-PF achibva mukati mairi zvinogona kuita zvakanaka. Asi nyika dzakaita sanana Britain nana America dzinoda kuonawo vamunangagwa vachiratidza kuti munhu anoda kuti mubudikire utongi hwejekerere. Kune zvinhu zvakawanda zvichiri kuda kuratidzwa kuitika munyika. Uyezve mamiriro akaita Zimbabwe, tingangoti inyika iri parumanhanzombe zvokuti vamunangagwa havangakwanisi kungouya nemashoko basi. Vanhu vanenge vachitarisa kuti vamunangagwa vauyawo nezvinhu zvinobatika zvinoita kuti munyika munge muine mari, vanhu vaone mari dzavo kumabhangi. Asi kana zvose izvozvo zvisati zvakwanisa kuitika kuti zvinhu zvichiri kunetsa munyika, hakuna mari kumabhangi, handioni semashoko avamunangagwa ari mashoko angabatsira munhu kuti zvinhu izvozvo zvinovanzi kufamba kwavakaita kune pundutso yauya. Nyangoti vanhu nyika dziri kunze dzavari kuti vakatambirwa nadzo dzakamirira kuonawo vamunangagwa kuti zvavakatora simba vachishandisa mauto ivo vachaita here kuti pave neutongi hwechekere kunyanya takatarisana nesarudzo dziri kuuya idzi.
Imwewo nyaya iri kukurukurwa mupolitibiro iyi inyaya yemitengo yezvinhu. Vari kuti ivo vari kuona sekuti zvinhu zvinenge zvaakudzika kubva zvavakatidzikisei mutengo wemafuta ekufambisa. Munoona sei nyaya iyi?
Ndingangoti ndizvozvo zvavanenge vachitaurawo, asi zvinhu zvekungoti vari kungotaura kana tichitaura kwavamunangagwa kwavanoti kuvukura. Kune zvimwe zvinhu zvidoko zvinenge zvichinzi zvadzikawo zvinokurumidza kuoneka, asi tikachizonatogara totarisa munoona kuti mashandiro ari kuita vanhu muZimbabwe akaomarara. Vanhu kuti vakwanise kuwana mari yacho iyoyo iri kunzi yadzika, vanhu vachiri kutengeserwa mari pamusika mutema. Mari hadzisati dzakunyanyawanika zvakanaka mumabhengi. Asiwo kana fuel yakadzikawo zvishoma zviro kwazvo, tichitarisa zveupfumi hwenyika, vanoongorora nezveupfumi hwenyika zvinotarisirwa kuti mapurize anotidzikirei. Asi hazvisi zvinhu zvanatobuda.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMulungushi University kuZambia vaShakespeare Amauswa vari parunare kuZambia.
Vagari vazhinji vemumusha weHopley uri kumahombe kombo kweguta reHarare nhasi vaenda kunoedza kunyoresa neuwandu hwavo mushure mekunge rimwe sangano rinoshanda rakazvimiririra ravabatsira kuti vanhu ava vawane zvitupa zvekuti vakwanise kunyoresa sevavhoti. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vagari vemusha weHopley vakaita savaClopus muGwanda vanoti vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavakapiwa nesangano reElection Resource Center, iro rakavabatsira kuti vakwanise kuti vatore zvitupa izvo zviri kudiwa kuti vanyorese sevavhoti musarudzo dzegore rino. VaMugwanda vati vanhu vakawanda vanogara muHopley vakabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita sekuPrize Reporter Farm, uko kwavakabva vachiita zvokumanikidzwa. VaMugwanda vanoti zvakaitika kunzvimbo idzi dzakaita sePorter Farm zvakaita kuti vanhu vazhinji varase magwaro avo ekuzvarwa nezvitupa, izvo zvave kuita kuti vatadze kunyoresa sevavhoti.
matambudziko atiri kusangana nawo. Tingati dambudziko rokutanga chairo chairo, taitarisira kuti vanhu vachauyawo zvakaita munzvimbo ino yehopuri. Pakliniki panapa pari kunge pachirejista vanhu seizvi, vokwanisa kunge vachitoresa vanhu vese kuti vakwanise kunge vachiwana zvitupa, vawane zvikwanisiro zvavo zvokuti vakwanise kunge vachivhotawo. Sezvo kuvhota dziri kodzero dzako dzaunofanira kunge uchiita pamwoyo pako, saka ukazadzisa kuti wokwanise kunge uchivhota, wozorega kuva munhu anokomplaina mushure mekunge zvazofamba nemamwe mafambiro ezvee zvaita. Asi kana munhu ikange wakwanisa kunge waita chido chokuti woregiste mashoko akanaka, ende ndoona zvinhu zvakakodzera kumunhu sezvo dziri kodzero dzako.
Mumwe mugari wemuzone 6 muhopuli makare vatafadzwa mukodza vaudza Studio 7 kuti vanhu vazhinji vari kutadza kunyoresa sevavhoti, sezvo pachingova nenzvimbo imwe chete chete iri kunyoreserwa vanhu sevavhoti munharaunda yavo, ine vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri. Vamukodza vanotiwo vanhu vari kunyoresa vanhu sevavhoti ava vari kuita chinono chinenge chekamba mumafambisiro avari kuita basa ravo.
Kuno kutiuda zoni 1 kuti ive ine senda, kwa hadi zone 5 ive nesenda, South Park ive nesenda, kuti South Rand ive nesenda, nekuti dambudziko ratinaro kuno kondole kuti isusu vashoma tiri kurejistra pacho.
Hatinawo kukwanisa kutaura nemutauriri wezek vajustin Manyau kutinzwe divi rekomisheni yavo panyaya iyi. Mumwe mugari wemuhopli vaprosper Mapiki vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu nevebazi rinoona nezvekunyoreswa vanhu rinotungamirirwa navatobayiwa Mudede, ravanoti riri kutadza kupa vanhu vazhinji zvitupa nepamusana pezvikonzero zvakasiyana siyana. Vamapiki vanoti vakatozokwanisa kutora chitupa nezuro mushure mekuratidzira kwakaitwa nevagari vemuhopli pulipa mahofisa vamudede svondo rapera, uye kusvitswa kwetsamba yeZimbabwe Human Rights Commission iyo yaikumikidza vamudede kuti vanyorese vanhu kuti vagozokwanisa kunyoresa sevavhoti.
But handisi kufara nekushanda kuita vanhu vezvitupa, handisi kufara nekushanda kuita vanhu vekuzvitupa, because vezvitupa ka is like ndakamhenda kwamachipisa ndega ndichasa mari yangu, mara ndikashatisa kufamba yakutosvika kuma $20, but kutora chitupa chinonzi kutora mahara. Handisi ndasvika kwamachipisa ndikaita number 4, ndasvika kunoita number 4 paipa, ndakasvika almost 4 o'clock ndaita number 4. Saka kumukira kuti imibva makuseni kusvika 4 o'clock wakashanda vanhu 2 kumberi kwangu inini. Asisi kuti sinungura zvikuitwa kumaregistration, nhaya kuti tikuzvidza kuti nhaya kuti zvikuitwa mahara, dai zvakazvi zvemari taizvo zvakasinganonoki. Saka dai kwangogara wakataura kuti hatiita zvemahara ka, taingosacrifisa mari dzedu dzatakashandisa dzachoka, dai tikangotora zvitupa zvedu. Saka ndinotenda ERC ndeyo vatobatsira, kutobatsira vabereki kuti vaonewo zvitupa. Kurasa chitupa yaitoita kunge dambudziko, wautanga wautotanga panyuwani muZimbabwe, kunotora chitupa chinchinja wakarasa. Kungorasa chitupa nhamba dzako nechidziziva birth certificate ndinaro, but unofinda unoona zvinhu zvinotonetsa.
Patavabata kuti tinzwe divi ravo, vamudede vati tigodzoka kwavari mushure meawa imwe chete, asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Muzvare kudzai Mukoko, avo vanoshanda nesangano reERC, vanoti vari kushanda zvakasimba kubatsira vanhu vasina zvitupa kuti vaende kunotora zvitupa izvi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti. Ndakamirira Studio 7 kuHopley, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vaudza nhasi vanhu vemuAmerica nezvemamiriro akaita zvinhu muchirongwa chinozikanwa nekuti State of the Union kana kuti State of the National Address. Vakabata-bata nyaya dzakawanda izvo zvatambirwa nenzira dzakasiyana-siyana nezvizvarwa zvemuAmerica kusanganisirawo zvemuZimbabwe. Vachitaura muCapitol Hill, vaTrump vakati vari kufara kuti upfumi hwenyika yavo huri kufamba zvakanaka, zviratidza kuti gwara rezveupfumi ravakatora rekusimbisa kuti America pamberi kana kuti America First riri kushanda zvakanaka.
Since the election, we have created 2.4 million new jobs, including... including 200,000 new jobs in manufacturing alone. African American unemployment stands at the lowest rate ever recorded.
Anyaya yevapoteri vakauya muAmerica vari vadiki nevabereki vainge vasina mapepa, vaTrump vati vachaedza kushanda nedare reHouse of Assembly nereSenate kuunza mutemo wekugadzirisa nyaya iyi.
Here are the four pillars of our plan. The first pillar of our framework generously offers a path to citizenship for 1.8 million illegal immigrants who were brought here by their parents at a young age. That covers almost three times more people than the previous administration covered.
Vapoteri ava parizvino vari pasi pechirongwa chinombomira kuvadzinga muAmerica asi chave kusvika kwamvura yacheka makumbo chinonzi Deferred Action for Childhood Arrivals kana kuti DACA. VaTrump vatiwo vanoda kuti mapato ose emuAmerica ezvematongerwo enyika aite mubatira pamwe chuma chomuzukuru kuitira kuti vasimudzire nyika yavo. Vaendererawo mberi vachitiwo hurumende yavo yakabudirira kurwisa nekukunda chikwata chinopfurukidza mwero cheISIS kuSyria nekuIraq. Vachipindura mashoko avaTrump aya, nhengo yedare raHouse of Assembly vaJoseph Kennedy III vataura vakamirira maDemocrats vati vaTrump vari kuunza kusabatana munyika nemitemo yavari kudzika. Vati mitemo iyi inodzvinyirira varombo. Amai Elizabeth Guzman vekudare reVirginia House of Delegates vataurawo vakamirira maDemocrats murimi rweSpanish vachiti mitemo yava Trump inoomesera vapoteri vekune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa kuCapital University kuOhio, Dr. Elliot Masocha vanoti gwara rezveupfumi rinotorwa navaTrump rinobatsira kunyanya vapfumi nevane mabhizimisi kare.
Muno muAmerica tinoona kuti vari kuita zvakanaka chaizvo, nokuti iniso mudzidzisi wemabhizinesi kumayunivhesiti tinoona vana vakuita vashoma pamayunivhesiti, nokuti nguva yoga yoga inenge ine ikonomi ichiita zvakanaka, vanhu vanoona sokuti chikoro hachisina basa, chirega tiinde kumari. Saka ndamaonera andinoita ndoona sokuti nemari dzamateksi dziri kuitwa dzichienda kumabhizinesi dzinenge dziri kubetsera mabhizinesi kuti azohaya, nokuona kwatiri kuita nokunzwa futi kuti vamwe mamwe amabhizinesi vari kuwedzera vasevenzi mari, zvinoita sokuti ikonomi yacho ichatisimukira. Asi ndamaonera andinoita isu kunyaya idzodzi zvinenge zvakarerekera kuvapfumi kudarika vasina mari. Mabasa ari kunzi ari kuuya muikonomi anenge ari mabasa aya asina mari, kwete ane mari yapamusorosoro. Saka zvinoita zvokuti unotambura ucharamba achingotambura achinyengedzerwa kuti mabasa avako, asi mabasa acho asingaenyi kupa mari yakakwana kuti azviriritire zvakanyanya nebasa rimwe chete.
Vachitaurawo pamitemo yavaTrump yekuti vanhu vanenge vachida kuuya kuzogara muAmerica vanouya sei, vazvidzai ruzvidzo vanogara kuOhio vanoti mitemo yavaTrump inoomesera zvikuru vanhu vekunze ava.
Maonero andiri kuita mitemo yekuda kudzikiswa navaTrump iyi inenge inotiomei, especially pane avo vanenge vauya kumnomo vakwanisa kuwana mapepa kana kuti vauya kuzosvika kuti vawane mapepa. Zvinenge zvaakuda kuti omerei munhu wese. I know kuti munhu waikwanisa kuti wakauya muno muAmerica wakawana mapepa ako, unokwanisa kuti uwane mapepa ehama dzako, baba vako naamai vako. But iye zvinezvi zvikutaurwa naTrump ari kuti mapepa unenge wawanayo anongoti aunze mudzimai wako nemaminors ako chete. Kudhara vanhu vaikwanisa kuunza vabereki vavo, but according to what Trump is saying zvaura kuti hakuchisina izvozvo. Iye akanzura yainzi diversity visa yeye, ari kuti iye haachada nezvayo. Ndiri kuona kuti yaibatsira kuti vanhu vakaapplya those diversity visas vaikwanisa kuuya munomo vaine magreen cards kudhara, votokwanisa kuchinja upenyu hwavo.
Dr. Frank Guni avo vari muWashington DC vativo nyaya yataurwa navaTrump yekuti vachanyima rubatsiro kunyika dzisingawirirane navo zvikuru panyaya yeIsrael zvinhu zvichakanganisa zvikuru dzimwe nyika dzemuAfrica. Pamutemo weAmerica, mutungamiri wenyika anosungirwa kuti ature mashoko kuvanhu kana kuti State of the Union achitaura mamiriro anenge akaita zvinhu muAmerica.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860-15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei.
pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 pm uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 pm musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Makatirira ku Studio 7.
Tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa wemauto anobva kunyika dzakasiyana siyana ayo ari kurwisa chikwata cheBoko Haram uri kuenderera mberi uchibvisa munhapwa vanhu vakapambwa nechikwata ichi kumaodzanyemba kweCameroon.
Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika anoti gwara reAmerica zvichitevera mashoko ava Donald Trump panyaya yeAfghanistan harina mukana wekutaurirana nechikwata cheTaliban pamwe nezvimwe zvikwata zvinopfurikidza mwero. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vanoda kurambidza vanhu vekunze kweAmerica vari kugara muAmerica kuisa vabereki vavo pamwe nedzimwe hama dzavo. Mashoko aya anonzi ari kugumbura vanhu vakawanda vari muAmerica kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe. Gweta rinoshanda riri mudunhu reOregon muno muAmerica vatapiwa kapurura vanoti zvinoda kuitwa navaTrump zvichavhiringa mhuri zhinji. Vanoti America inofanira kuzivavo kuti kune vanhu vakawanda vanomanikidzwa kubva munyika dzavo nezvikonzero zvakasiyana siyana.
Nyaya yema restrictions ari kuuya. Nyaya ipa yaipira ndepekuti vari kuunzwa kuno vacho vane maissues ari kuitika kunyika dzavari kutiza. Nekudaro kuti tiwane kwetichipiwa mitemo ine zvinhu zvakaomawo zvakadaro, marestrictions akadaro zvinoomesera vanhu vari muno.
Chinyi chamunoona chinoda kuitika apa?
Dai vanhu vakwanisa kupiwa kodzero yekugara muno kana kupotera muno, vokwanisawo kuvhurirwa mukana wekuti kana paine hama dzavo dzichiri kunze dziri kutambura ngadzikwanisewo kuuya nenzira yakanaka dzichikwanisa kuwanawo mapepa omuno dzogara muno.
Magreen cards aipiwa vanhu vakadini?
Magreen cards aimbopiwa vanhu vanenge vapotera vaya vagara muno kwenguva yakati oh vozopiwa magreen cards. Yanga iri nzira yekuti vakakwanisa kupiwa muno, vakapinda muno vapiwa asylum, vapiwa vobva muasylum vozoenda mugreen card. Vamwe vaiuyawo neDV lottery zvichingodaro, vamwe vaiya nemaH1 visa ekuwana mabasa. Zvaingosiyana siyana mawira aiita vanhu, saka vaibva kuvhiza iroro vozopinda magreen card. Saka iye zvino nemutemo unenge waapo wekuti kwaane zvedhaka izvo, mutemo uri kungoyawo kuti vari kungobva vangopuwa maconditions ekuti anobva atoomesera kune vari kuda kuedza kuteera hama dzavo dzinenge dzakwanisa kugara muno.
VaTrump nezuro vakataurazve pamusoro peyavanoti chain immigration. Kana vakaita zvavari kuda chichachinja chii?
Pasati paita zvechain immigration paimbo inehanzi family visa extension yekuti kwaiuya hama dzemunhu anenge apuwa mapepa. Saka apa vari kuti nenyaya yechain immigration inenge yavepo, munhu achakwanisa kunza extended family. Vakungounza varipo ndo varipo, vakasara kumusha vatosara.
Munofunga kuti chiri kusakisa kuda kuchinjwa kwemitemo nenzira yakadai chinyi?
Chekutanga nyaya yekuti vakanga vavimbisa ivo vaTrump, vakanga vavimbisa kuvanhu vavo vaivavhotera kuti vakakwanisa kupinda vachachenesa nzvimbo zvezvekuti vaizviti vachada kubvisa vanhu vasiri vakagara muno zvisiri pamutemo. Saka nekudaro kuzochenesa kwavari kuti vaite nzvimbo kuda kuti vawane vhoti zveyekuti vanzi vakasangana nezvavakavimbisa vanhu. Asi mukuita izvozvo kuomeserawo vamwe vanhu vari kuedzawo kuzviti vagare vari pamutemo.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari gweta vatapiwa kapurura vachitaura vari parunare kuOregon muno muAmerica.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Nyauye achitiudza zviri kuitika paFacebook.
Vatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona neStudio 7 WhatsApp vanga vari kutaura zvakasiyana siyana pamusoro penyaya dziri kuitika munyika. pamusoro penyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogadza mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba sasa chigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission vachitora basa rakasiyiwa naamai Rita Makarao mudyano weMan City ari kuti zvakanakisisa. Asi Runesu T. Masendeke ari kuti kunongove kutsenga matohwe koga uku. Panyaya yekuti vamudzuri vokurudzira kuti vanhu vabatane muMDC kuitira kuti vakunde ZANU-PF musarudzo. Andrew Itai Mangwiro anoti chinja maitiro bhora mberi. Benson Kwangware anoti takangomirira government yacho yezanu kuti igadzire nyika. Asi change iri kunonoka kunongova kuwawata. Panyaya yekurangarirwa kwa vaItai Dzamara murwiri wekodzero dzevanhu avo vakatsakatika. Shamiso chinotimba anoti sei vanhu taakupa pressure kuhurumende itsva. Ngativunzei kava mugabe nyaya dzavo. Handiti varipo. Vanhu vakawanda vanga vari kutaurawo zvepamusoro pemashoko akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump paurongwa hweState of the Union Address nezuro madeko. Vachinyanyoshora ivo mazwi akataurwa navaTrump ekuti vachange vachibvisa chirongwa chediversity visa kana kuti green card lottery. Vamwewo vachiti asi mashoko akataurwa navaTrump aibatanidza hurumende yavo uye akange akanangana nyanya nevagari vemuAmerica. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munawo dzemitambo, mamwe masangano emitambo atarisirana nekudzingwa neSports and Recreation Commission. Mekeo Kariati anoti panyaya iyi.
Masangano aya ari kupomerwa mhosva yekusabhadhara mitero pamwe nekusapa Sports and Recreation Commission mabhuku awo ezvekufambiswa kwemari uye anofarira kugadzirisa izvi musi wa 31 kurume usati wadarika. Pamusoro pezvo mamwe masangano aya ari kunzi haasati asvitsa kune veSRC magwaro ekuti ari kutarisira kushandisa mari igore rino uyezve achiitei sezvaakakumbirwa kuti aite muna gumi guru gore rapera. Gwaro rabuda mumusangano wakaitwa neSRC nemasangano ese zvemitambo munyika rinoti gungano rezvemitambo iri richaita mumwe musangano musi wa10 kubvumbi apo pachaonekwa kuti vatevera zvisungo zvinodiwa nevasina ndevapi. Kune masangano gumi nemanomwe kusanganisira Zimbabwe Chess Federation, Squash Association of Zimbabwe, Zimbabwe Kickboxing Association, Zimbabwe Pool Association, Zimbabwe Handball Federation, Weightlifting Federation of Zimbabwe, Zimbabwe Softball Association, Association of International Taekwondo, Zimbabwe Gymnastics neZimbabwe Junior Golf Association anzi anofarira kugadzirisa maitiro awo kana kuti anodzingwa pachasangana zvekare SRC nemasangano aya. Mamwe masangano makumi maviri nemapfumbamwe kusanganisira Zimbabwe Football Association anzi kunyange hazvo ari mugwara achiri nezvimwe zvasati asvitsawo zvekare izvo SRC ichakamirira. Mukuru weSports and Recreation Commission vaEdward Siwela vanoti SRC haingape mari yekushandisa kune vemitambo vanenge vasina kuburitsa magwaro ekuti mari yavaimbove nayo vakamboishandisa sei kana kuti yavari kuda yacho kubva kuhurumende ichashanda chii. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa upenyu hwezvarwa zveZimbabwe zvakawana mukana wekugara muAmerica kuburikidza nemagreen cards. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Ini ndini Tanono Kawande.
Tokusiyai mina nditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulongo lesithathu mhlaka 31 kuzibandlela 2018 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sikhangelele ukubana abe ngumuntu ozakuba leqiniso, abe ngumuntu ozakuba le-transparency emsebenzini wakhe, ngoba kuma-elections adlulileyo besiba le-problem eyama-commissioner akade sengathi angxekane nezanu PF.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho isilomgcinihlalo omutsha ngemva kokusuka kukaJustice Rita Makarao kulesi sikhundla ngompalakazi.
So for us it's a breakthrough that at least we have managed to advocate for some people bakakwanisa kuwana ma birth certificate and ma national
identity. Okusijabulisayo thina yikuba sanelise ukubamela laba bantu banelisa ukusithatha lezo ncwadi ezifunakalayo ukubalisa ezokuzalwa nezithupha. Thina sifuna umuntu wonke aphathe ukhetho oluzayo.
Izakhamizi zeHopley leSouth Lee Park eHarare sezenelisile ukubhalisela ukuvota ngemva kokungenela kwekomishini yamalungelo iZimbabwe Human Rights Commission. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi sokuzaba lemigoqo emthethweni ovumela abokuza ukuthuthela eMelika lapho esethula umbiko wakhe oqakathekileyo izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho isilomgcinisihlalo omutsha ngemva kokusuka kukaJustice Rita Makarao kulesi sikhundla ngompalakazi. Umahluli wedale leHigh Court uJustice Priscilla Chikumba nguye osekhokhela iZimbabwe Electoral Commission. Umabhalane osebenzela eofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Misheke Spanda uthi uJustice Chikumba uzafungiswa ukuqala umsebenzi ekuseni kusasa. UChikumba wazakala kakhulu ngokuvumela ukutshengisela kwamabandla aphikisayo akumanyano weNERA ngomnyaka ka-2016. Isinqumo lesi sachothozwa kakhulu ngomnumzana Robert Mugabe esangumongameli. Nyakenye uthe edinga umsebenzi wokuba ngumahluleli weSupreme Court kwabalo somabhizimusi owamethesa icala lokudinga ukufumbathiswa inkulungwane ezingama chumi amabili. Aba mabandla aphikisayo bona bathi uChikumba kumele aqhube umsebenzi wakhe kuhle engathathi hlangothi. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMTC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube umnumzana Mbuso Siso.
Sikhangelele ukubana abe ngumuntu ozakuba leqiniso, abe ngumuntu ozakuba le-transparency emsebenzini wakhe, ngoba kuma-elections adlulileyo besiba le-problem eyama-commissioners akade engathi angxekane nezanu PF. Kusifaka esibangeni sokuthi sibe le-disadvantage eyokuthi sigcina sesiluza ama-elections ngodaba oludumileyo nje okuthiwa i-rigging.
Ukukhethwa kukaJustice Makarao sabona kusamukelwa ngabanye benu kumabandla aphikisayo, kodwa lazo kuphikisa sokule lisithi usetshenziswa yiZanu PF. UJustice Chikumba libona esiba ngumuntu ozimeleyo yini?
Ikuthi ukuthemba ibandla elikhokhelayo liku-government njengeZanu PF kusuka kube nzima kakhulu. Njengoba usitsho nje ukuthi saqalisa uRita Makarawa simthemba. Kodwa ngiyakhumbula nje uRita Makarawa engena kulesiyana isikhathi. Sasivele singabantu ababesithi sifuna ukuthi amabandla wonke akuthi i-NU abe lama representatives abo kube lokubalansa okuthize ukuphotha kube lesilinganiso se-COPAC whereby sasilama co-chairs. Unfortunately akusayenzakalanga kulokhu zeni kuzeke kwagcina sokungene umama uRita Makarawa owagcina esisenza ubungilimbani bezanu-PF.
Umnumzana Mbuso Siso ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Siphinde saxhuma njalo umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Sonke siyazi ukuthi kuleli lizwe kakulamuntu ongena abe ngujaji emakhosi aseZimbabwe nxa engasebenzeli iZANU-PF. Njalo sonke siyazi ukuthi uZulu waseZimbabwe wayesethe khona yena isifiso sabo ukuthi kudinga utshalimane wevekhi abantu kabafaka ama-CV. Ama-CV lawa akhangele ngoZulu banelise ukuthi babuzwe imibuzo laba bantu abafuna ukuba ngotshalimane ukwenzela ukuthi idinge umuntu ongabambi uhlangothi nethi ngelezanu kumbe ngele-MDC kumbe ngelayiphi party. Sifuna thina umuntu ozasebenzela uZulu ayikhona ukuthi enze umsebenzi ngokuthi abetheliwe izanu ukuthi yenzele.
Njengoba sekhethiwe sengenile kulesi sikhundla uChigumba, kuyini elingamxwayisa ngakho?
Kabe kwazi ukuthi kasebenzeli zami, usebenzela abantwana baseZimbabwe, kalandele imithetho ekhona, njalo alandele izifiso zikaZulu. UZulu hlaba umkhosi ngokhetho lelisiyakilo, ngoba uZulu uthi khona kule migoqo kumele itshintshwe ukwenzela ukuthi siphume lokhetho oluzavuma umhlaba jikelele. So nxa engene ngosisini leyana bahlazithele ukuthi usebenzela uZulu, ngoba ngehluleka ukusebenzela uZulu sizawuhlaba umkhosi sitshengisa ukuthi sehlulekile usesebenzela izandla.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Izakhamizi ze-Hopley le-Southley Park e-Harare ebezisehluleka ukubhalisela ukuvota ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukuswela izithupha sezenelisile ukubhalisa ngemva kokungenela kwekomishini yamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuza ngemva kokuba lezi zakhamizi iningi lazo kungasesebatsha ziye zayatshengisela emahofisini kamabhalane omkhulu kahulumende umnumzana Thobaye Wamdede kunsukwana isanda kwedlula. Abakhulumisane lalo msakazo endaweni yokubhalisela ukuvota eye-Hopley Satellite Clinic baveze ukukhathazeka ngendlela abezeki abasebenza ngayo, bethi bayaphuza ukusiza abantu abanye bagcine bekhalala. UNkosazana Lindani Mtasa oleminyaka engama-26 yokuzalwa ngomunye oye wayabhalisa ngemva kokungenela kwabe-ZHRC.
Baphonga ukuthatha abantu nje kuyenza izinto ezingaqedakaliyo, ama-favors. Abanye bayangenela, abangene elayinini, baphonga ukungena nje. Ngoba abantu bangona ba-slow, omunye wangona uphonga ukuphuma ukuthi uyangaphi sabe singawazi, uphonga ukuphuma uyihlalele phandle.
UNkosazana Mtasa uthi ngokwakuqala ukuphatheka kukhetho ethi okudanisayo yikuba kulabanye asebehamba besethusela abantu e-Hopley ukuthi bayebhalisa lanxa engathandanga ukuba betha ngamagama.
Njengoba thina laphana esihlala khona bathi ungekeli kwe-register bazasitshaya njani njani, so sibonga ukuthi wothi sihambe sizingenise esesayidi fona ngale esihlala khona e-Hopley. Kumbe bayebefuna ukuthi thina sisabe abengakwazi ukuthi bayenzelani khona.
UNkosazana Khudzanaye Mkokho isiphathamandla senhlanganiso ezimele yodwa ebona ngamalungelo oluntu endabeni zokhetho eye-Election Resource Center, ERC. Yena-ke labanye abenhlanganiso yakhe bahamba bebhodabhoda lapho ukubhalisela khona abantu ukuvota, bebona ukuba umsebenzi uqhutshwa kakuhle, uyasizwa na uZulu nxa ethe waya kizo. UNkosazana Mkokho uthi njenge-ERC bayalujabulela usizo olutholiswa uZulu we-Hopley le-Southley Park ngokungenela kwabe-ZHRC osesanelisa laye ukuyabhalisa ukuvota.
So for us it's a breakthrough that at least We have managed to advocate for some people. Vakakwanisa kuwana mabirth certificate and my national ID.
Okusijabulisayo thina yikuba sanelise ukubamela laba bantu banelisa ukusithatha lezo ncwadi ezifunakalayo ukubalisa ezokuzalwa nezithupha. Thina sifuna umuntu wonke aphatheke kukhetho oluzayo. Abasakhulayo, abesifazane labakhubazekileyo banelise ukuphatheka kukhetho lapho selusenziwa.
Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zezeki ngoba zalile lapho zivuzwa ngale ndaba yokusebenza kwazo zimadolonzima. Iningi labahlala eSouthly Park leHopley kakhulu kungabantu abaswelayo. Abanye kungabakhula bezintandane baswela lezihlobo ezibasizayo ukuthi bathole lezi ncwadi ezibalisa ezokuzalwa kanye lezithupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi akulalutho olungavimba ilizwe lakhe ukuthi lithuthuke ngemfanelo nxa abantu bakuleli lizwe bengadonsa ndawonye. Uthi njalo uhulumende wakhe uphakathi kokukhangela indlela zokuguqula imithetho ephathelane lokungena kwamanye amazwe eMelika. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump ukhulume amazwi la ngolwesibili ntambama eWashington DC edalele Congress lapho besethula khona umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Union Address. Uthi abantu beMelika balakho ukwenza konke abakufisayo nxa besebenza ndawonye.
Over the last year, the world has seen what we always knew, that no people on earth are so fearless or daring or determined as Americans. If there is a mountain, we climb it.
Uphinde wakhuluma okuningi ngokwenzakala kweMelika esithi umnotho ututhuka ngemfanelo. UTrump uzijaye isifuba ngokwehlisa umthelo wetax esithi lokhu kwenza ukuthi abantu bathole imali eningi okumangalisayo esala ezambeni zabo sebethathelwe umthelo lo.
We enacted the biggest tax cuts and reforms in American history.
Uthe amabhizimusi lawo sethuthuka ngemfanelo ngokwehliswa komthelo we-tax. Njengokukhangelelwe nguzulu, uTrump ubambe njalo udaba lwabantu bokuza, ikakhulu labo abakuhlelo olwethulwa nguhulumende wayengumongameli umnumzana Barack Obama ole-Deferred Action for Childhood Arrivals. Lolu luhlelo lwabantwana ababuya labazali babo eMelika besesebancane abangelamaphepha okwamanje afunwa nguhulumende ukuthi bahlale elizweni leli. UTrump uthi kumele ibandla lama-Republicans lama-Democrats basebenze ndawonye ukwenzela ukuthi kulungiswe udaba lolu. Uthi zinengi inhlelo okumele zilungiswe ezinjengokuphetha uhlelo lwe-diversity lottery visa.
It's time to begin moving toward a merit-based immigration system. One that admits people who are skilled, who want to work, who will contribute to our society.
Abakubandla lama-Democrats abajabulanga ngokwethulwe nguTrump besithi uTrump wenze santando njalo ukhuluma ize.
We see an economy that makes stocks soar, investor portfolios bulge, and corporate profits climb, but fails to give workers their fair share of the reward. A government that struggles to keep itself open.
Ukuze sizwe okunengi okwenzakala eCongress njalo lokuthi abantu bakubona njani okwethulwe nguDonald Trump, sixoxele lomnumzana Vukani Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas.
Umongameli lapha usitshengisa ukuthi endabeni ye-immigration yokubuya lapha e-America, yokuhlala lapha e-America, ukuthi hatshi kasikhangeleni inside, sigcinane thina.
Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Ukuhlaziya amazwi kamongameli Trump ikakhulu ngokuza kwaba kwamanyamazwe eMelika sixhume isizalwane saseZimbabwe esihlala eDallas, Texas khonapha eMelika umnumzana Thabang Nare.
Speech sikababa uTrump sibe lokukhangelela kakhulu indaba ze-immigration njengoba sitho bakhangela leyo kuthiwa yi-Dreamers Act ekhangela ikakhulu laba ababuya bebancane abavela eMexico lakwezinye indawo ze-Latin America. Yakhuluma la nge-visa lottery leyo itshoyo abantu abaningi e-Africa, Asia, umhlaba wonke jikelele kade besiba lethuba lokuthi bebe lenhlanhla enkulu yokuthi bengene kwele America nge-visa lottery okungani yikubheja umuntu engene nje. Indaba enzima yena leyo kodwa sikunanzelelayo ukuba ngendaba zama-refugee lokuthi laba akade behamba bebhizisa kwezinye indawo uTrump uthe yizo izizathu ezenza ukuthi kwesule i-visa lottery ngoba omunye owabuya ngona lapha wayengene ngaleyo lottery. Kade kuyinto enhle ekade ikhona e-America asazi ukuthi uzayenelisa ukuthi ama-Democrats bevumelane ngakho konke lokhu ngoba sibonile ukuthi balembono ehlukeneyo ngokuthi indaba ye-immigration iphathwe kanjani.
Usole njalo isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamanye amazwe ase-Africa le-Melika, isivumelwano se-AGOA. Esithi amazwe la nxa ethengisa impahla eMelika kabhadali mthelo kodwa iMelika yona nxa ithengisa izinto eAfrika kumele ibhadale umthelo. Uthi lokho kumele kume lakho. Ungathini ngalawo mazwe?
Yes, siyazi ukuthi amazwe anjengabo Ethiopia kade ethumeza impahla zokugqoka labo Kenya ukuthi zithengiswe lapha e-America. Ziyathenga kakhulu impahla abantu baningi kwenze imnotho yabo yathuthuka. So yibudlelwano obuhle lobo kodwa njengoba sibona ukuthi babu Trump yena ukhanya ezimisele ephakamisa indaba yokuthi imisebenzi kwele America kumele iphenduke kungabi imisebenzi kuphela ekwamanye amazwe ukuthi Africa layo isizwa ubuhlungu besinqumo sakhe sokuthi imisebenzi kayiphenduke eAmerica.
Umnumzana Thabang Nare isizalwane saseZimbabwe esihlala eDallas, Texas khonapha eMelika. Live talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zaseZimbabwe sesihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum sikhangela imizamo enziwa ngumongameli Donald Trump eyokwenqabela ukuza kwaba kwamanye amazwe eMelika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iningi labantu bokuza eMelika ikakhulu abavela emazweni akhuluma ulimi lweSpanish abangakabi lengwalo esemthethweni zokuhlala kuleli lizwe bathi sebehlalele evalweni lokuxotshwa phansi kombuso kamongameli Trump ngoba bemiswa mahlayana emigwaqweni bebuzwa ukuthi bakuleli lizwe okusemthethweni na. Isikolo sabenkonzo yamaKatolika eseVatican City kasisekeli ukudonselana osekuqhamuke kuleli bandla kwele China. AmaKatolika kwele China asedabukene phakathi abangamacele amabili, elinye lisekelwa ngohulumende wakulelo lizwe kuthi elinye ngeliphambana lokufunwa inhlanganiso yabafundisi abasekelwa ngohulumende. Ukutshengisela kwamakhosi lamakhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle iWange Colliery esezile minyaka edlula emihlanu zingaholi kungene kulanga lesithathu namuhla. Ukutshengisela lokhu kuvunyelwe libutho njalo abantwana bezisebenzi lezi labo baphathekile kikho, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Imuli ezedlula amakhulu amahlanu ezitshengiselayo eWange Colliery Company Limited zibike ukuba sebeleminyaka phose edlula emihlanu bengaholiswa kodwa amalahle ayathengwa malanga onke njalo amapolisa ebebalandulele ukutshengisela baze baphiwa imvumo libutho. Izisebenzi zeWange ziphila nzima abaholi kodwa basebenza gadalala osekubangele ukuba imuli zabo zingenele ukuze bengahlukuluzwa ngabaqhathi kulandela ukutshengisela njalo abasaphatheki ngesiphatho sikamqhathi. Unkosikazi Thobekile Shoko oleminyaka eyi-29 olomkakhe osebenza e-Opencast uthi kuyafana lokuthi umkakhe akasebenzi ethi babuhlungu omkabo abaholi balabantwana njalo bazibona bengela kusasa.
Mthethwe ngubaba osebenza eColliery. Today we are on day 3 on the demonstrations of amadoda ethu. We are in pain, sebuhlungwini obubuhlungu kakhulu. Umkethu sebele 5 years they are not being paid. And we are not even given anything.
Yes.
And we have kids who go to school. We are a young growing generation. We don't even have a future. Asiwazi ukuthi siqalela ngapi siye ngapi because asilakho esilapha because of our husbands. We know that our company is a major company of Zimbabwe.
Owayesebenza eWange Colliery Company Limited osewachiya umsebenzi uFarai Ngwenya owachiya umsebenzi ngomnyaka ka-2012 uthi lokhe wachiya umsebenzi kakaze aphiwe imali bahlala bethenjiswa njalo sebetholiswe incwadi zokuthi baphume ezindlini zenkampani labantwana abasafundi.
Ngoku-ERP ngaphuma ngo-2012. From 2012 till today sengile 5 years lama months ngo June ngo 8 June yabe ngkwanisa 6 years anganikwa even cent baphonga ukuthi kuthiwa buyanindizo tata ama 200 at times asiphiwa even cent asisakwazi ukuthi thina vele owenza senze njani imali zethu sezile lokhu ze inflation sizilokhuzile so ukuthi senze njani thina sisakwazi sisireceive ama letters ezindlini ukuthi siphume ezindlini sisakuya ngapi thina singelalutho asilani abantwana besikolo abasafundi bahlezi ezindlini thina asilamali yokuthi sihambe siyokwakha.
Omunye njalo owachiya umsebenzi unkosikazi Dorin Chuma uthi abantu bazikhethela ukuchiya umsebenzi ngoba bekungasasizi yikho bekhethe ukuchiya ngoba babethenjisiwe ukuphiwa imali zokuchiya umsebenzi.
Imali siluzivala. Sebefuna ukusibona bona i-management thina singabayanga. Because we won't be able to build anything, even to do anything with the money. Ngoba nje bona babambile imali zabo omkayo awo baba bethu. Sebebambile. Esikufuna ukuthi siphume la sifuna 10,000 per each person. Even if 15% yana leyana yasalayo from 23. Obaba bethu babuya bezo report ezindlini. Ah kule 23. Ah kule how many? Sicinisiwa yi 7. Leyana yaginywa ikuyini 16,000. Yikho sikufunayo. I 16% leyana. Yikho sikufunayo thina ukuthi kathesi sihlezi sinje.
Ethi incwadi zokubaxotsha ezindlini seziyinqwaba ezindlini njalo inkokheli ezikhona aziphume ngoba sebehlulekile ukusebenza labantu.
Bithi nyanga sabasebenzela kukuhle nje nabo kumele besinike kungokwethu siye yakha sihambe kuhle sivalelisane kuhle kanti yona vele i-management enjani ezafuna ukubona ufomeni owayesebenzela i-big company ehlala emathokothokweni engenandlu bembambele idlule imali yakhe bona umagore bahlezi ngale ecompany lodge kathesi ungabakhangela izihlathi ukuthi sezinjani sezinjani izihlathi thina lokho esiwonda imali babambile khona ngale i-interest yaba khona yini scheme of arrangement yenzwe court. E court bathisebenzi lokho scheme of arrangement. Ngathisa basasiniki njani imali.
Ababe yizisebenzi zeWanki Colliery Company sebetholiswe incwadi zokuthi baphume ezindlini zenkampani, kodwa bona bathi abasoke baphume ezindlini mpaka baze batholiswe imali zabo kulandela isinqumo seHigh Court ukuthi batholiswe imali zabo. Ngomnyaka odlule izisebenzi zeWanki Colliery Company Limited bake baholiswa impuphu lezitina inkampani isithi ayilamali, kodwa izikhulu zenkampani zihleli kamnandi. Bekungela odobha incingo kumahofisi onke eWanki Colliery Company umsakazo waze waya emoyeni. Abatshengiselayo bathi bazatshengisela konke kuze kulunge. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngokuhamba kwezimota umnumzana Joram Gumbo namuhla ulaye iziphathamandla zogatsha lwe-VID ukuthi zixotshe zonke izisebenzi ezingethembekanga ezibikwa zifeyilisa abantu abadinga isithupha zokutshayela izimota ngabomo nxa bengazifumbathisanga. Ekhuluma leziphathamandla lezi eHarare, uGumbo uswele kakhulu umkhuba wenkohlakalo wona athi ugxilile emahofisini ogatsha lwe-VID elizweni lonke jikelele. Wengeze wathi ezinye ingozi zomgwaqo zibangelwa ngabatshayeli abayabe bethole amalayisensi ngokufumbathisa iziphathamandla ze-VID bona bengakwazi ukutshayela. Ngakho uthi uGumbo uxwayise izicukuthwane zalolugatsha ukuthi ziqede ukungethembeki lokhu ngokuxotsha zonke izigilamkhuba. Zingehluleka uthe uzaxotsha zona umsebenzi. Sixoxe lomeli weBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Umnumzana uGumbo ngomunye wabalakwa kuhulumende yona le esikhuluma ngayo abakhuluma kuhle ngalokho okufuze kwenzakale, kodwa singalibali phela ukuthi akula malanga amangaki umhlonitshwa uGumbo ebisele ama-managers aweyinye inhlanganiso ephansi kweministry yakhe abezinara akade bebotshiwe benamacala akade kufuze ukuthi bebangenisa emadali. Izinara ephansi kwakhe umnumzana uGumbo ehambe yawithdrawa amakhesi zona la ingakwazi-ke ukuthi osukukhona ku-VID okungekhoyo kuzinara okwayenza ukuthi ezinara ikhesi yewithdrawa yikuyini. Engikubonayo nje yikukhuluma mhlawumbe ekhuluma kanjalo uminista laye ufuna ukuthi ekhontrole kuhle leyo nhlanganiso ukwenzela ukuthi phela laye nxa kuyikuthi kumele ayithole okutholakalayo, anginaqiniso ukuthi khona sizabona ozaxotshwa ngaphandle kokubana nxa kuyikuthi uGumbo sokunezihlobo labangane sokufuze ezingene e-VID.
Ukhona ukungethembeki babasipanda kugatsha lwe-VID ekuphiweni kwabantu amalayisensi, ama-driver's license. Ungathi kubhahe kanganani?
Kubhahile, akula lapho esingathi khona kakukho ugcwele ilizwe lonke. Ngabe sibe sibi kuyanelisa umnumzana uGumbo uthelise besiyabambana izandla naye sisebenza sindawonye ukuthi kakuphele lokho kungathembakali okwenzakalayo.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli weBinga North edalele ePhalamende. Banamike hlabela kamnandi lapho egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, silomgcinisihlalo omutsha. Ngumahluli wetale le High Court uJustice Priscilla Chigumba. kwanele okwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.